A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This July the 16th, 2015. Welcome to the women's segment, Ngatikurukurei Madzimai, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the plight of vendors in general, but with particular emphasis on women. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave frequency Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day.
We are also on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voashona.com. Lobanjalo ku www.voaindebele.com.
Ndeta memory maravanyika. Ndetengesa ndimuno masingo. Musika munyuwani itangovhukwa. Tinotengesa mavegetable ese ndimbonyuwani. Tisati kwa hatisati kwafenziwa pachiri panyuwani. Kusati kwanyatsokujairika vanongotenga apo neapo asiaziaaekufanana mukombe
ndinogara kwamugari kunzvimbo inonzi Chikanga Chikomo ndinotengesa mapefumu maface powder mapambazi evana zvakangosiyana siyana zvinotengeseka asi mari nezuro yese tikandoekwa mutare vakafamba vachidaidzira kuti chade mavenda zvinorodha takatofunga kuti maybe ha vanhu vari kuita sei vari kutamba nezuro ndobva tadzoka murodhi takatorerwa zvinhu vane mabhero mapesimuivava zvese vakatora vakati vari kunopisa saka zvinhu hazvina kutombovira mushe tiri kuchema nekuti tiri kurarama nemurodhi hatina chete zvinhu chatinoita muupenyu senge inini nditori single mother ane vana 4 pavana 4 ipapa apa 1 ari kucollege mumwe ari form 6 mumwe ari form 3 mumwe ari grade 5 vanoda kudya vanoda kuteka vanoda kutengerwa sofees mabhuku esofoti saka ite zvine zvinhu hazvina kutomira zvakanaka.
Hello, I'm Katula Ben Manyenyeni, the mayor of Harare in Zimbabwe. Yes, we are working on cleaning the city in terms of the initiatives commenced under the previous minister. This is being run largely by our team at Town House. We as elected officials would like to give them their space to look into how best that project can roll out. There are concerns about the preparedness for this exercise, a big exercise. It has not been tried before. It was not anticipated. There will be resistance because the vendors would like assurance of traffic, i.e. volumes of business in the new designated areas. They want assurance as to the facilities, access of their potential customers. So that resistance is not completely unexpected. We don't expect it to be violent. We urge our teams to deal with the vendors in a humane fashion.
Mina nini vision mambura niseplams kateti mina umoja wangu ere ningaucho wakulimende rengiti kubana uyanyedzisa abantu abadinele indawo eyi-1 yokuthi bathengisele evuyelweyo kunokuthi ethi abantu kabaxotshwe amavenda nokuthi kababotshwe ngoba lokho abakwenzayo kungcono kulokuyatshontsha njalo yiyo impilo abaphila esiphila ngayo abanye abathengisayo mina angikathengisi so landi plana ukuba ngomunye wamazini so yiyo impilo abantu abaziphilisa ngayo abanye bafundisa ngayo abantwana babhadala ngayo imali yona le abayithelayo bayabhadala irenti ngayo vele yiyo abaphila ngayo so sile nyaka kule ndlala noma ungabe usedolobheni ungakhumbula ukuthi kumbe ngiye emakhaya ngedinga ukudla ngiyethenga kumbe ukudla like inyumbi ngeke ukuthole cause kugcwele indlala yabo.
Today on the Women's Roundtable, we are continuing to look at the plight of vendors in general, but with particular emphasis on the plight of women vendors. What are your views on the issue?
Marvelous. I understand in Harare today, 15 vendors who were arrested on Monday appeared briefly before a Harare Magistrate Court and were remanded in custody to about next week.
And also in Harare, reports coming in are that the Harare Municipal Police continued evicting vendors from the streets, while local government minister, Mr. Xavier Kasukuwere, was reported to have been touring some designated areas. But we were unable, PJ, to actually get in touch with Mr. Kasukuwere to hear his view on the issue.
Yeah, and National Vendors Union Chairman Sten Jorwadza and Director Samuel Wadzai are part of the vendors who are still in custody right now after appearing in court today. And some vendors' associations say this is a move to frustrate vendors from congregating and putting up a united fight.
But PJ, opinion actually seems to be divided, with some retailers and other, you know, residents saying the government move is welcome to relocate vendors to designated areas because it clears the city, which has become very congested. And with some people actually reporting that when they do go into the city, they are unable to do their shopping peacefully. And retailers are saying they pay rentals. So the vendors should be given a place where they also get to pay rentals and, you know, the economy benefits from them.
Yeah. But most vendors are still blaming the government for creating the vending problem in the first place after failing to create employment through the 2.2 million jobs promised under the ZANU-PF upcoming blueprint, the Zimmer said, during the last election.
Yes, I think that's actually the cry that's coming from most vendors who, like we said, are mostly women. They are saying, okay, now where are they going to get their livelihood? They send their children to school using vending. But then some people are saying maybe they should follow the examples of such countries like Tanzania and Ethiopia, for example, that have managed to actually do it in a more professional way.
Formalize it and institutionalize it in a way.
Yes, so that the government also benefits and the vendor themselves
collecting taxes, and so
is able to run their business professionally. But I would like to hear what your views are on the issue, our dear listeners.
Namhlanje kuhlelo lethu siyalamukela kuhlelo olwe Studio 7 uhlelo asihluzeni bomama. Namhlanje sihluza udaba lwalabo abaphila ngokuthengisa emigwaqweni ezidaladini emadolobheni ehlukeneyo, labo asebele amaviki athile lokhe belokuxokozela njengeHarare, abanye kwaba lokuxokozela lokutshengisela, abanye babotshwa bavalelwa, ikanti ke namhla kuthiwa abanye babo ababotshwe izolo bagcine bemiswa phambi komthethwandaba. Yikho ke thina sigxile kakhulu, njengoba kuluhlelo lwabesifazana Marvelous, sigxile kakhulu kwabesifazana labo abaphila ngokuthengisa. Sizaba labo abazasitshela esizakhuluma labo emoyeni, abazabe bekhuluma ngenhlupho abadibana lazo emadolobheni ehlukeneyo, silaba abasegogwe, abasegwanda, abasekaroyi, eChegutu, eMtare, umzilo omunye wakade seMtare sithena nawo. Uhulumende ufuna senzeni? Siye thengisa yini imizimba yethu ukuze sinakekele imoli zethu?
Aiwa, iroida machokwadi PJ, nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa dambudziko riri kunyanyo tarisana nyanya nemadzimai anoita basa rekutengesa vari mumigwagwa. Takwanisa isu kutaura nemadzimai ari munharaunda dzakasiyana siyana. Tataura nevari kwaMutare, vari kumasvingo, tinezve vachauya vari kuGokwe, kukadoma, kuti tinzwe kuti kwavo kwakamira sei. Nekuti nhasi taona Marare, tanzwa kuti mapurisa ekanzuru anga achiriwo kutosunga vanhu vachitivo vaende kunzvimbo dzavakatarirwa kuti vaende unotengesera. Asi madzimai mazhinji vari kuti aiwa, dai hurumende yakwanisa kuti vawane mabasa, sezvo nzvimbo idzi dziri idzo dzavanga vachikwanisa ivo kunge vari kuwana cheruviri. Saka tichange tichikurukura nenyanzvi, uyezve nemadzimai tichinzwa kwavari kuti vari kuzvigona sei, uyezve remangwana zvii zvingaitwe kuti pagadzirisike. Tombonzwa kubva kuna mumwe wedu ari kwaMutare. Just listener feedback from Mutare, who we spoke to one of the vendors in Mutare earlier on, and they had this to say.
Maybe I have another vendor's road. I got to find out maybe how and what we can say.
vane mabhero mabhisini vava zvese vakatora vakati vari kunopisa saka zvinhu hazvina kutombobira mushe tiri kuchema nekuti tiri kurarama nemurodo hatina chiko chinhu chatinoita muupenyu senge inini nditori singomadha ane vana 4 pavana 4 ipapa apa 1 ari kucollege mumwe ari form 6 mumwe ari form 3 mumwe ari grade 5 vanoda kudya vanoda kuteka vanoda kutengerwa school fees mabhuku esofort saka ite zvinezvi hazvina kutomira zvakanaka ndikutoshaya kuti saka upenyu ndohufambisa sei ndodii nekuti kandairaramira hapachaiti
asi ka vamwe vanonzi ivo vatorwa vakaendeswa kune imwe nzvimbo yakatarwa nekanzuru imi makakwanisa here kuenda ikoko
nzvimbo iyoyo handina kukwanisa kuenda nekuti vanhu vazhinji hatina kuenda vanhu vakaisana pakuzivana nerangu zita rakatopuka hamutorina mubhuku but ndakatorejistawo ndikaita zvese zvinofanira kuitwa asi zita rangu haripoti mubhuku
saka muri kufunga kuita sei mune ramangwana
saka iko zvinezvi ndokutozengera zvino ndosvidini ndobudisa zvinhu zvangu mudzimba here ndiise imwe rumu ndoisa huku here ndimbodii zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka huku dzachonawo futi dzinewo maproblems ekuti ndikadzisa pamba vesitanze vakauya vakangozova kunge nehuku mangwana mangwana vakuya pamba havachadi vachiti ndivape mari kana kuti vonditi huku ndisachengete huku mumba ndobva ndashiya kuti saka ndodi ini handina kudzidza handina kuenda kuchikoro ndikutesezikavanangukuti vaende kuchikoro vatide kuita upenyu hwandakararama
aiwa tiri kunzwa apa kubva kune vamwe vatataura navo vari kwamutare tichaendazve kumasvingo uko tiri kunzwa kuti zvinhu zvakamira sei we're going to our vendors in Mashingo so they can tell us what the situation is like.
Ndeita memory maravanyika. Ndetengesa ndimuno Mashingo. Musika munyuwani ichangovhuhwa. Tinotengesa mavegetables nzvimbo nyuwani. Hakusati kwafenziwa pachiri panyuwani. Hakusati kwanyatsokujairika. Vanongotenga apo neapo hasisati zvanyatsokubata.
Asi muri kufadzwa here nekwamakaiswawo kuti chiona kuti vamwe vanga vari kuti aiwa mutaundi yemasvingo manga manyanya kuita tsvina
kwatakaisiwa kwakanaka asi mutaundi matonyanya kuchata zvekuti kana dai zvikakasva kuchipedziwa iswawo mvura nokuti iko zvino kana kune huruva inozara huruva plasi takanzisa vaka mashedhi tinokusa nezuva saka taichikumbira kuti vachipedza purosesi yavo yekugadzira misika iyoyo tinyatsokutengesawo zvakanaka
muri kubatwa sei munobhadhara mari yakawanda sei pazuva
hatisati tabhadhariswa sevanhu vachiri kutanga hatisati tazva fiya yacheni kuti mari
makatanga kutengesera kumusika mutsva uyu riini
ndakatanga last week ndopa takatanga kuiswa kubvutwa tinde pavendin site iyoyo zvino hatina kuona kushungurudzwa sikuti tikunoonekerwa neprosesi yekuti vapedze kuvaka vangoisa mafenzi matoilet apera asi
Some differing views there from some vendors, some in Mutare, who are actually saying they had their wares taken yesterday, PJ. But our vendor in Mashingo is saying where they were moved to is fine, although the business is slow, but they would like to see the area having toilets and running water. So very different views there.
Just basic services, that's what they need at the moment, Mashingo. Well, ngabala lili betu labo ababili, omunye o mama o wate semtare, yenage ukala nguti, enda wene lapo abahanjiswe kona, agula makastoma. Akwedluli bantu yikho ke bona bakhala ngokuthi lifuna sinakekele imuli zethu ngani nxa lizasithathela indawo lapho esithola khona ama-customer amaningi kuzothi lo osemashingo umama wamashingo ukhanya ithabile mavelas uthi nani hayi indawo lapho esiswe khona kurayithi sibili kodwa ke esikudingayo ukuthi ngabe uhulumende uyasakhela izambuzi kanye lokuthi bathole amanzi ahlanzekileyo awempompi
aiwa PJ tinenge tine mutereri wedu wokutanga amai Mugadza vari kugokwe tombonzwa kuti kwakamira sei makadii amai Mugadza aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa kwakamira sei kugokwe panyaya idzo dzekutengesera mugwagwa
kugokwe panyaya dzekutengesera mugwagwa vanhu vakwidziswa vose vachiswa kunzvimbo dzavaronzi vaende kunotengesera asi vanenge vachingochema kuti tiripiswa kure nevanhu tidziswa mumarodhi mavanga vajara kutengesera saka vose vatiiwa vose vakabva munzvimbo idzodzo vanga vachitawo nharaunda vanga vachizoita zvekubvisiswa nedzimotikari
saka imise maonero enyu zvii zvingaitwe kuti pagadziriswe
tanga tsinga kuda kanzira dzagirira vanhu nzvimbo dzakanaka kuti vanhu vatengesere vasinga vachiziva nzvimbo dzavo dzidzo vachivabhadharisa mari dzinyani inoti vanhu yakutizwa nyaya dzemari.
Aiwa, tinotenda mai Mugadza. Mofonazve vhiki rinotevera. Okay. PJ, we have another listener, Precious Chitsike from Kadoma. Hello, Sis Precious.
Hello, magadizeni.
Aiwa, tiri wadi. Kwa kamira sei ikoko kukadoma panyaedze kutengesa mugwagwa?
Vanhu vanga vari mumugwagwa vakazara, asi vari kudzingwa manje nemapolisi ekanzuro.
Ehe, vari kunzi chi?
Vari kunzi dzokerai kunzvimbo dzavanofanira kutengesera. Kune maflea market, kune misika. Saka vanhu mavhenda havasi kuda kudzokera musika.
Imi munoita basa rekutengesa here?
Ehe, indoita basa rekutengesa, ndiri muvhenda. Asi ndakatoona kuti kutodzokera kunotengesera musika zvinenge zviri nani, nekuti vari kuramba vacho vari kutorerwa zvinhu muzi, vari kutorerwa zvinhu nemapurisa ekanzuro.
Saka makatodzokera here kwamakatarirwawo kune kanzuro yekadoma?
Ini ndakadzokera mukadoma. Makanakira kuti maflea market emo haana vanhu. Mavhenda ndovasiri kuda zvavo kuti kudzokera mumaflea market. Varida kutengesera muguta chaimo. Maflea market edu ari padhuze zvaonei nemuguta. Asi mavhenda ndovane achingoita nhara achida kuramba achingotengesera mumugwagwa. Saka ndakadzokera ndingatoita nosi.
Saka mungati pazuva muri kuwana mari yaka inokwanisa kuraramisa mhuri here?
Mari yacho ichiri shoma, haishoma. Vanhu vachinzi havasi kumbopinda mumafulea maketi kuzotenga, kutaura chokwadi.
Asi munoona pachizogadzirika sei?
Ndinoona kuti munhu wese akapinda munzvimbo dzinofanirwa kuti dzitengeserweka, zvinenge zvinoita nani, nekuti munhu wese anaya mutengi wese anaya kupinda mumafulea maketi.
Aiwa, tinotenda Sisi Precious kuti mambotiudzowo zviri kuitika ukadoma. Muve nezuva rakanaka.
Sisi Precious, ndibvunza hangu mubvunzo mumwe chete chete. Vaya vanositengesera pamabhazi anopfuura nemukadoma vachiri kungoramba vachitengesa here?
Vanoramba vachitengesa, asi vekanzuro vakasvika vanodzinganiswa zvavo.
Saka havachabvumidzwa kutengesa ipo paye panopfuura neparengini pemabhazi?
Havasi kutombobvumidzwa.
Aiwa, tatenda hedu, Sisi Precious.
PJ, maybe before you take our listener, we'll just summarize what Precious and Mai Mugadza were saying. Mai Mugadza from Gokwe is saying that the situation down in Gokwe was very, you know, confrontational with the, you know, the vendors going onto the streets and the council there coming and picking them up and, you know, just running battles.
Yes.
But Precious says she chose as a vendor to go to the designated site,
yes,
although there are still some running battles in Kadoma. So she's saying for her, it makes more sense for her to be at her site so her wares are not bent or taken by the council. But she's saying right now people don't know where the people are. The advertising is not as good, but she feels if people do, you know, take this call by their councils, it will be better in future. So different views there, but we can take our listener from Gwanda.
I also asked Precious about those vendors that normally ply the rank, the bus rank of buses that go to Bulawayo, the Bulawayo Road or to Gweru. I've noticed, I remember from my childhood days when I would ride the bus from from Harare to Bulawayo, you would see all those vendors are just selling their wares outside the bus. They would swarm the bus the moment it comes into rank.
Yes.
Yeah. Oti ntatege umlaleli amavilas ustavile chuma. Siya kwa muge la kuhlelo.
Yebo.
Linjani kwa nangape kwana?
Kwanda siphili.
Yeah. Unjani umqando? Kumbe sohambi.
Hayi umqando uyakhanda kakhulu.
Liyathengisa yini ingubo?
Siyazama ukuthi ngengubo zakhona nje wasitshona sisemgwaqweni sigijimisana labantu bekhansili.
Yeah. ungathi hlafuhlafu ngamafitshane ukuthi linake eGwanda kuliphatha njani lolu hlelo olokususa abaphila ngokuthengisa
eGwanda? Akusiphathi kuhle.
Yeah.
Ngoba lapho sicentelwa khona.
Yeah.
Thina njengamavenda sithengisa sincame abantu aba
lapha esifuna ukusiwa khona akula abasoze behle izimoto bagijime baye ngasho
yeah
useceleni kakhulu
useceleni kakhulu
okwesibili useceleni kakhulu okwesibili thina manqapha sifika lapha nabafuna amadosi abana ndaba lokuthi mina ngithenga ama frozen lama orange into zama 100 rand ukuthi ngelanga ngazi that $20 R20 kumbe siwane ngantsho $20 R30 anje nxa usuthenga silikhansele sifika sithatha dollar uthi twena usala ule mali engakwani isinkwa sabantwana namhlanje labazukulu abangu-4
yeah
olukhulu ukuthi nxa kuyuthi wena usuthengisile i-R20 ikhansele i-$30 eyi-R12 wena suselele R8 ayisathengi le mota elesinkwa sabantwana
so lina elikhala ngakho ngaphandle kokuthi kukhatshana kakhulu kuseceleni ukuthi imali ebhadaliswa ngumasipala vele iningi kakhulu
iningi ithi iningi yantsho
yeah.
abameleli ukuthi wena uthengisane
ye
nxa uthengisa ama-frozen antsho kule nsuku uyaqanda
ye
kunzima ukuthi uthengise ama-frozen
ye ukuthi wathengisailimithi
ukuthi nxa uthengisela abantwana besikolo labo abathenga ukuthi nje bayathanda bazethenge ku-R20 yothi amaningi ikhanseli isithatha dola abafuni lo ukuthi bathathe i-R10 bafuna idola i-R12 iwona sisala le-R8 i-R8 yakhona ayithengi isinkwa wena ulabantwana abamele behambe bethwele besiye sikolo
ya kunzima so wena-ke ukhuthaza ukuthi kwenziweni ukuze impilo yenu ibe lula
impilo yethu ukuthi ibe lula laphana size sihambe eHarare ngumbe liyakhumbula
yesake
sakhulumanabakhulu ukuthi singasuswa lapho esithengisela khona kodwa sithanyele
ye kube ngokuhlanzekileyo
ukuthi nxa sithanyela lapho esithengisela khona siyenza khonokho kuyabe ku-right lathi sizuze abantwana bonke ezindaweni eziningi abakhuliswanga ngibantu abaholayo bona bauthiwa bahola thinapha sibe council engababhadaliyele ukubabhadala basebenza ngabaphiliswa yindaba ye-vending ababanye bafundiswe indaba ye-vending kodwa singaphinda sithi thinesizama ukuthi sibakhulise sizagcina silezigebezi eziningi ngoba bantwana bangakhula bengas afundanga bengasahambe esikolo yilungele labo ukuthi bahambe esikolo anje
ye
kodwa nxa bengasahambe esikolo ngenxa yokuthi mina lami ngiyabele i-R8 le ndiyelayo kayikwani isinkwa ayikwani lutho lokuthi aye esikolo sokunzima
ye hayi sibonge ye hayi sibonge
siyathanyeliswa
ye
lapho esebenzela khona
kodwa amanzi ayatholakala yini lezambuzi
ukhuluma enye indaba enkulu
yeah.
amanzi lawa i-3/4 yegwanda ivalelo kuthiwa kuvalwa amanzi abavali manzi esuch bavalela okuthiwa ngama-rates ama-rates a-involva ama-tower lights kuthiwa kuyini ama-street lights ama-street lights vele kasila kade sagcina ukubona abanye bazelwe kungela ama-street lights kuvalelwa amabhima abathi bathwala kathathu ngeviki la ngeviki kwangikhona kayekho sikhathi abathwala ukuthiwa balamota
ye
kodwa bayacharja kuphela so imali yama-rates ivele inkulu kule mali yamanzi nxa sebephumisa abaphumisi besithi baphumisela ama-rates bathi baphumisela amanzi futhi kugiweni
hayi sibongile kakhulu ankosikazi Juma
siyabonga mama
yebo yeah. Miss Chuma was actually saying they've got a lot of problems and where they are being designated to, there are no customers as well, and it's not hygienic. They don't have any water. They don't even have toilets, just like our listener from Mashingo was saying. Is it Mashingo yes, or the other place? Mashingo. Yeah. So she had a lot of complaints, but asked her, well, what do you think would make life easier? And she recommended that they make them at least Just clean the place that where they are right yes. now mm-hmm. and just continue making them work over there. And she also complained about the tax that they are supposed to mm-hmm. be paying as vendors.
Mm.
Gwanda is nearer South Africa and Botswana.
Mm.
So they use the currency, the rand
okay.
and the pula.
Mm-hmm.
So when you convert the rand to the US dollar, it's about 12 rands to $1 mm-hmm. and they're supposed to pay you $1 per day.
Mm.
And she says she can only sell her wares for at least $20 or $30, 30 rands per day.
Mm.
So at the end of the day, she doesn't even make a profit Ooh. Out of it.
Yeah, that sounds really, you know, troublesome. But
mm-hmm.
we have Yeukai Kapembeza on the line from Karoi. But before we take her, we're going to our intern, Rute. I always get her name. Okay, we'll mm-hmm. take Yeukai. Apparently, we'll wait on the WhatsApp. But we'll take Sisi Yeukai. Makadi. Yeah. Aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa chedu. Kwakamira sei ikoko Karoi kwamuri panyaya iyo yekutengesa mugwagwa?
Kugaroni kwakamira zvakanaka zvokubati pakasimazuva ano hatiri kumbotengesa hakuna kana basa nekuumhanyi kwavatikaita musvit umu tangova nenhamo yega yega hakuna kana basa.
Imi munoita zvekutengesa, munotengesa chi?
Totengesa mavegetables.
Ehe.
Magreen.
Yeah. Saka munoona kunge Saka mukaone pachigadzirika sei sisi yeukai.
Ipapo pagadzirike parinyeta nyaya kuti isu tikati tataura nemasvika kwedu vanenge vachiva ari kuda kutisa kunzvimbo dzavanodaiwa isu taichidziva kuti kunzvimbo dzatokwanisa kuwana makastoma anotenga saka vanenge vachiva nzvimbo dzavanenge vachidaiwa dzisingasike makastoma kunzvimbo medu matogara semukaroi mutaoni matotengesa mune toileti hwani inenge iri mutaoni yakamira vanhu vese saka ndiro rine problemu isingatomboite.
Aiwa, tinokutendai kuti matipawo muchitiratidza kuti kwakamira sei kuKaroi ikoko. Muve nezuva rakanaka.
Maita basi.
Ehe, PJ, you were saying you have a WhatsApp from Lupane. If you can just read it quickly before we round off this segment.
Kulombiko lapho osanda kungena. Ukhanya umlaleli wethu Marvelous uyehlulekile ukungena ecingweni. So wasethumela ke iWhatsApp yona le. Uthi yena lokho okwenziwa ngumunicipal kufana nje lokwenziwa ngabagula ingqondo. Ngoba akula muntu ohlala eZimbabwe ongakwazi ukuba abantu bayadubeka siyadubeka la bafuna siwondle njani imuli zethu njengoba kungela la msebenzi yangkhona elizweni akula msebenzi ngempela lo ngusikhangezile Dube uthi yena iselupane.
Aiwa, pakanaka PJ, but I will probably have to take our other WhatsApp messages into the next segment because time is not on our side. And today we have been really having some good feedback from the women out there. We are very proud of you and I hope next week we'll have the same
response.
Yes, coming in from our listeners. Because today we've opened up our mics and said it's for you women out there. We don't really have a guest, although we had lined up someone from the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, but would really like to hear from you. So if you're a vendor and you're listening, please give us a call. We'd like to continue speaking with you. And as we now progress to the internet, you can catch us on www.voazimbabwe.com. So please stay tuned. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
Yes, so we're starting to see siye ngale seqele ngale ebulenjini sivalelisana labalaleli bethu abasemsakazweni weradio kodwa siya ebulenjini ku www.voazimbabwe.com loba ku www.voaindebele.com. Ngupraxedis Jeremiah.